manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 8 2020 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tone ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Nepati yatakakwikwidzana nayo takwikwidzana nayo ikaruza ikaenda kukoti ikaruza asi inoramba isingadi kugamuchira kuti yakadyiwa saka pati yakuunganidza shamwari dzayo dzinove dzatakarwisana nadzo panguva yekurwira rusununguko
Hurumende yeZANU yopomera MDC Alliance mhosva yemanyepo akanangana nekusvibisa zita renyika
Temadanda kuti arotomoke achitaura kuti vanhu vari kuzviita makeup kupenga iyo election yaanotaura anoziva kuti vanhu vakarigwa mugore ra2018 anoziva futi kuti chihurumende chiripo chakauya nemusingabere military coup yakaitika muna November of 2017
Asi MDC Alliance inoti ZANU-PF inozviziva kuti iri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe Studio 7 ineta hurukuro nemumwe murume akapfurwa kashanu nechizvarwa chekuChina mushure mekunge vanetsana pamusoro pemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 4,451. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 56 vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye vanhu vaviri vanonzi vakabva kuSouth Africa makumi mashanu nevana kana kuti 54 vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vaongororwa chirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi mana nezvinomwe nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 147,026. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vava chiuru nemazana matatu ane makumi mana nevashanu kana kuti 1,345. Pasi rose vanhu vafa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe nezviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina kana kuti vadarika 19,574,000 uye vafa vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvina kana kuti 724,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni mashanu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti 5,097,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matanhatu nezvina kana kuti 164,000.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matema Danda vanoti MDC Alliance ndiyo iri kukonzera kushorwa kuri kuitwa nyika zvichitevera kukundwa neZANU-PF kwayakaitwa musarudzo dzapfuura. Asi mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vati zviri kutaurwa navamatema danda hazvina nemusoro wese sezvo vamatema danda vachiziva kuti bata ravo reZANU-PF ndiro riri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Godwin Mangunjika anotipanyaya inotevera.
Vamatema danda vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti zvese zviri kuitika zvave nenguva zvichirongwa uye zvakatanga mushure mekunge MDC Alliance yakundikana musarudzo dza2018. Vati MDC yave kushanda neshamwari dzayo dziri muno nekunze kwenyika ichisvibisa hurumende nebato reZANU-PF ichishandisa vanhu vakaita semutungamiri webato rinopikisa kuSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema pamwe nevaimbo vemutungamiri weBotswana vaIan Khama.
Chinhu chabva kure chichirongeka mukatarisa kubva kutanga kwegore rino papa nenyaya dzevanhu varuti tapambwa taita sei taita sei idzo dziri nhema. Vanhu vane strategy kana kuti urongwa hwekuti vasvike pavanoti muZimbabwe hamuchagarike, muZimbabwe hamusi kufambika zvakanaka. Tine pati yatakakwikwidzana nayo, takwikwidzana nayo ikaruza, ikaenda kukoti ikaruza, asi inoramba isingadi kugamuchira kuti yakadyiwa. Saka pati yakuunganidza shamwari dzayo dzinove dzatakarwisana nadzo panguva yekurwira rusununguko.
Vati zvakakosha kuti nyika dzemusadic nemuAfrica dzizive kuti kunyange nhasi iri Zimbabwe, mangwana iBotswana kana South Africa icharwiswa nenyika idzi. Vatiwo muZimbabwe hamuna mhirizhonga vachiti vanoshamiswa kuti vari kunze vakaita savamalema navakama vanoda kutaura nezveZimbabwe asi vasina zvavanoziva.
Vanhu veZimbabwe izvozvi vari kutoshamisika kuti kuri kunzi kwakarohwa vanhu kwakaitwa kupi, because isti tinogara muZimbabwe hatina kuzviona. Zvinoonekwa naKama ari kuBotswana uko asina mukadzi. Ndiye akuona kuti vanhu vari kurohwa. Apa akamira nemusikana achitotadza zvake kunyenga achi ndiwo akuti kwanzi vanhu vekuZimbabwe vari kurohwa. Vari kurohwa kupi? Nani? Iwe uri zvako mubako uko.
Vatiwo vaimbo venhengo dzeZANU-PF vakaita savaJonathan Moyo navaSevia Kasukwere ndivo vari kutaura manyepo pamusoro peZimbabwe vachiti vakashungurudzwa, asi ivo vari matsotsi anofanira kudzoka kumusha kuti azotongwa nemhosva dzaakapara. Asi mumwe vatevedzeri tungamiriri webato reMDC Alliance vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vamatema danda pachavo vanoziva kuti hurumende nebato ravo zviri kutyora kodzero dzevanhu uye zvavari kutaura manyepo.
Matema danda kuti arotomoke achitaura kuti vanhu vari kuzviita make up kupenga iyo election yaanotaura anoziva kuti vanhu vakarigwa mugore ra2018. Anoziva futi kuti chihurumende chiripo chakauya nemusingaperi military coup yakaitika muna November of 2017. So kutaura kwevanhu vapererwa ende kuzoda kushora vanhu vanoda change kufufa zvese ndezvemari. Isu MDC tinoiwana mari kupi? Kana senda hatina totenga manje isusu munhu akaita saJudas Marema, munhu akaita saEFF, tionge tine mari. Kana tine mari yekutenga tibadana Judas Nyerere, ana Judas Marema, zvoreva toto nemari yekutenga munhu wese muZimbabwe tiri muofisi.
Vabiti vati zvisinei nezviri kutaurwa navamatema danda, bato ravo rinofara kuti nyika dzemusadic dzave kusvinura maziso adzo panyaya yeZimbabwe. Vabiti vati vanogamuchira danho rakatorwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa rekudoma nhumwa mbiri dzichauya kuZimbabwe kuzogadzirisa zviri kunetsa. Vabiti vati rwendo runo havasi kuzobatwa kumeso sezvakaitika nguva yavatavo mbeki avo vakayananisa mapato ezvematongerwo enyika pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa.
So ndo zvatakatarisira kuti tione kuti prosesi yava kuvambwa iyi iri transparency ende ichabatsira vana veZimbabwe, because vana veZimbabwe havasi kuda another government of national unity.
Kunyange hazvo hurumende yeZANU-PF ichiti hapana chakaipa chiri kuitika munyika, vana veZimbabwe, nyika dzepasi rese pamwe nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira SADC neUnited Nations havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nehurumende yeZimbabwe. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakanyurawo vachikurudzira hurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti ichengetedze kodzero dzevanhu. Vakakurudzirawo kuti mapato ese zvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira atange nhaurirano murunyararo senzira yekupedza matambudziko ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne
Magweta arikumirira mutori wenhau Hope Chimono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Garifo. Zimbabwe Lawyers for Human Rights anoti ari kudzokera kumatare nemusi wechitatu achinokumbira mukana wekuti vasungwa ava vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vanoti vari kudzokera kumatare sezvo pava nezvinhu zvachinja uye musi wokuratidzira wacho wakatopfuura.
Mukoma Hope Chimono maimutetwa Doug Cotter Gifting Chief wakatotanga dano iroro kurotezo nemusi wemuchishanu wakaudza Ministry Nduna kuti wanga vachikumbira kuti mukoma Hope wanga vachifuda kubva kujeri on bail nemushurungu inonzi based on changed circumstances kana kuti vari kuti zvinhu zvachinja zvasiyana kubva pavakambotanga kukumbirira kuti mukoma Hope wabuda paopen jail. Izvi zvari kuti zvachinja nekuti pari zvino chikumbiro chavo chekuti mukoma Hope wabuda bail swatete vanjulai vakatouya ukatopfuura kwavaichira kuti zvingangoitwa zvakatoitika uyezvo zvakaitika pasina bhonga mupopoto kana violence. Saka vari kuti mukoma Hope wanga vachiwana rusununguko rwavo.
Saka Magweta ari kutarisira kuti nyaya iyi ichange ichinzwikwa mudare rini.
Kwavakapa chikumbiro chavo chimbejiso dzengoni Nduna vakanzwa nyaya iyi kwenguva diki diki chaizvo maimutetwa wakatombochema chema kuti madii kuti nyaya iyi inzwike zvakare nemusi wemugovera nekuti nhasi matara anonzwa munyaya asi mechenduna atipeti nyaya ingainzwike nemusi wechitatu pachatanga kuvhura makoti kana mabhizimusi muzimbabwe nekuti musi wemanhu wechipiri ihoridhe muHarare. Saka mukoma Hope tiri kutaura kuti nyaya yavo kana kuti maimutetwa kuti chema chema kwavari kuti kuti wabude pabhail uchanzwika nemusi wechitatu. Mamwe magrounds awakaitaurawo maimutetwa mudare ndeyekuti kugara kuri kuita mukoma Hope kujeri hakusufadza kunowapa parisk yekubata chirwere checoronavirus nekuti magogorosi avanga vakapfeka kana kuti mapepe personal protective equipment avanga inawo kana makambora vasaida kujeri vakasvika kujeri vakanzi vechibvisai hatizvizivi munomu kunyanyanyanya magogorosi vakanzi ngavabvisai ano magogorosi anochengetedzaya nekuti vakomana vakuma jeri majerigadi ari kutya kuti vangangotora mifananidzo nemagogorosi iwo hatizivi kuti zviri kubva kupi izvozvo. Saka tiri kutarisira kuti nyaya yekuti wabude pabhail ichaendera mberi nemusi wechitatu kuHarare Mercy's Court.
Muri kuronga kuti zviitirwe kuna Chimono izvi zvimwe chetewo here zvichange zvichiitirwa kuna vangarivhume tichiona kuti vanhu ava vakasungirwa nyaya imwe chete?
Hongu ndiitaana mukoma Moses Ngomo anavagweta rava Jacob Garifuno nezuro chaiyo pakapihwa nyaya yekunyima kwavo bhail kuhigh court taitaura pese vachiti ndodanho ravari kutora kumagarivhume ndikara ndisi kukanganisa vachadzoka kuHarare nomusi watwendi ndokara ndisina kukanganiswa next remand jesi ravo. Mukoma Moses Ngomo wane Harare nofungari nzira iyoyo zvakare nekuti mujaji wajustice chitapi mukateerera mutongo wavo wawakapa nezuro kudare kuhigh court wakatombotaura mukupfuura in passing nyaya yekuti gweta ravangarivhume raigona kunga rasimudza nyaya yemachange circumstances. Saka tiri kudavira kuti magweta edu ese ari kuisa musoro havasingoriwo wega maimutetwa namukoma Ngomo asi pane magweta akati wandei eZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kushoshekana nenyaya yekuti wawira ava kudai vaona fidhomo yavo saana muzvaro zvozviri nehamba ari kumhanya apo neapo namukoma Lake Muchade hama vari kuisawo pfungwa dzavo kuti rusununguko rwuve kuwana wevhu.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwedzi mitatu mishure meku nyevenutswa kuvharwa kwenyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 muGreece. Hurumende yenyika iyi yaisa chitsuva cheporos mulockdown zvakare zvichitevera kukwira zvakanyanya kwehuvandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muchitsuva ichi, kusanganisirawo vanhu vari kushanyira nzvimbo iyi iyo ine vagari vanosvika zvihuru zvitatu. America iri kutumira rubatsiro rwechimbi chimbi kuLebanon, ichitanga nechikafu, mvura uye mishonga, pasi pechirongwa chakatarwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Rubatsiro urwo runokosha mari inodarika mamiriyoni 10 nemanomwe emadhora ekuAmerica, huri kutumirwa zvichitevera kuputika kwebhambu muBeirut nemusi wechipiri. Izvi zvakaziviswa nezuro nechipangamazano chavaTrump munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaRobert C. O'Brien. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington, uko ndiri kutefenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Zalaika Patea vanogara ivo kuBulawayo, avo vanoti ivo baba vavo vakashaya kubva kuCOVID-19 uye ivo pari zvino vari kunzwa ivo kunge vanogona kunge vakabatira chirwere ichi. Tichange tiri kunzwa kuti zvii zvavakasangana nazvo uye zvekuti chiremba Dr. Simbiso Ranga vemuno muAmerica vanga vabatsira sei.
Ndonzi Zulaika Patea, ndokufuna ndiri kuBulawayo. Kunoku zvina zvinavana tombomira mushe cause of lately I think COVID yazotekeshera nenyika and vakanga tisina mbogadzirira kuuya kweCOVID iyi. Takaudzwa kuti zvichauya zvakadai zvakadai asi masymptoms aya paakauya akauya differently. Like inini, I lost my father just because I did not know it was COVID. Takavaendesa kwadokta akafunga kuti pneumonia, vamwe vakatombofunga kuti iTB. Tikaita matest akawanda wanda, tikaitwa iwo marapid test aako ayo mazuva nekuti nombotanga watorwa ropa pachikunwe, akabuda ari negative katatu. And in that case ukaudza kuti zvini maresults ari negative, you tend to relax. And it
sei muri kuti vanhu vasavimbe nemarapid test akasiyana sei nemamwe matest akazoitwa baba venyu kuti muzive kuti vane COVID-19?
I would like to warn my fellow Zimbabweans or anyone who's there akateerera panguva inoyi kuti zvoni do not rely on those rapid results. Kuteswa pachigunu ukabuda chizi result yako iri negative, do not rely on those results. Those results will tell you you're negative yet you're positive. That is why we relax and we're having direct contact with my father, yet he had COVID. We know it was COVID. For about 2 weeks exactly. Akazoenda kwachiremba, patakaenda kwachiremba kuLancet House yakazoya imwe laboratory yakavatora that swab analysis yakanyorwa kunzi agent. And then usiku uhwohwo ndopakabva pazoya maresults. Musi wawakazopuwa maresults awo makuseni acho, vaudzwa kuti ya positive, hauna kutozorarama. Vakazongorarama 1 day chete vatoti see.
Mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kunzwa pari zvino?
Senge inini ndiri kunzwa kupera simba, ndiri kuchaya, ndiri kutemwa nemusoro, handina test mukanwa, mausiku ndinoita manight sweats kutotota chaiko chaiko magumbezi zvekuti unotonzwa kuda kumasvina achizara sweti, high temperature, kuda kumira, unonzwa kupera simba, kuperezeka, kuda kudonha pasi. Mama vangu vanoti kana vakagara vanotadzanga kufemera pamusoro, tanga kuti vari kunzwa kunge vari kunyura. Zvakawanda zvavari kunzwa. Munin'ina wangu ari kuti ari kupera simba mumajoins hatisi kana kumbodya. Mumba macho hamuna kana mufaro, handidi kumbokunyepera isisi mabhinasi.
Makakwanisa kuwanikwa muchiwanikwa muchitestwa here?
Hongu takatorwa musi weFriday. But munongoziva zvinhu zvegovernment ndinoti takataka shakirwa na baba saka takapimirwa vanhu pamutemo kuti vaize kutora ropa but zvato ne 5 days hapana kana zvati zvauya kana marizauza hapana kana atauya saka tikungorara maono kusima nokungomwoyo zvikungotaurwa zvangotekeshera neguguru izvozvo zvitsvo zvatikungoita
Muzvare Pateya vanoti ivo chiri kunyanyo varwadza ndechekuti vanhu vazhinji vari kuvasema mushure mekunge baba vavo vawanikwa vachishaya kubva kuchirwere cheCOVID-19. Izvo zvakakuchidzirwa naDr. Simbiso Ranga kuti vanhu havafanire kunge vachisema vamwe vanhu vanorarama nechirwere cheCOVID-19 nekuti chirwere ichi chinogona kubata munhu wese wese. Regai tinzwe kuna Dr. Simbiso Ranga kuti vanoti chii nezviri kutarisana na Muzvare Pateya nemhuri yavo.
Baba Pateya, I feel for you and your mother. What I would suggest from what I'm hearing is you need care, medical care that you can't get at home. Saka sezvi vanhu mutofonera machiremba muende kuchipatara. Pavanokwanisa kukupai kana ari mafluids here kana iri oxygen. The sooner that happens, kune mamwe matreatments ana dexamethasone.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro namukoma Ishmael Penyai vanove munyori anonyora mabhuku murimi rwendau pamwewo nebhuku ravakanyora pamusoro peCOVID-19 mururimi rwendau tatitinge tichizwa pamusoro Penyai iyoyo kubva kuna mukoma Ishmael Penyai. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Ishmael.
Ndakupenda uyu vaJonga Kandemiri ndiva Penyai kuno kuBulawayo Zimbabwe. Tinodakara kuti mweidakara namwe.
Aiwa kunotirwa penyu. Mukoma Ishmael, totanga nekunzwa pamusoro pebhuku ramakanyora pamusoro peCOVID-19 riri mururimi rwendau. Mungataura pamusoro pebasa ramakaita iroro.
Bhuku rendakabhara iri reCOVID-19 ngechindau ibhuku rendanyora riri renhetembo dzakashuzwa ngechindau teindo tsanangura he zvinodiwa kuti tiite zuva ngezuva zvinoenderana nemitemo yeCOVID-19 ngatirenge kuti tinode kuti tisambe nyara dzedu nguva ngenguva hatidi kuonekwa teibata nemazicho tinodakara kuti tioneke teihamba takatarangana saka ndatsanangure zviro zvinondoreketwa zuva ngezuva asi ndazvititsanangura ngendimi yedu yechindau kuti anhu ese anozvisise chindau mazwi aya kana kuti information igume kune munhu wese uri Chipinge uri Chimanimani uri Mozambiki inowa ndiyo ndau dzakazara anhu anorekete chindau.
Chii chikuru chakakusundai kuti munyore bhuku iri mukoma Ishmael?
Chakandisunda kuti ndibhare bhuku iri ngerurimi rwechindau ngerwekuti tode kuti chindau chisafa. Tinode kuti chindau is one of our 16 languages in Zimbabwe. Nango kudaro makore akawanda eshe chainga chisiri pa constitution kuti mutauro asi nyamusi ndinodakara ngehurumende yeZimbabwe kuti yakachibudisa kuti chiite mutauro wakazvimirira. Nango kudaro tata nesingi yekuti mabhuku anyorwe ngechindau chindau chienderere mberi zuva ngezuva.
Mukoma Ishmael, zita rebhuku irori ramakanyora nerurimi rwechindau rinonzani uye riri kutambirwa sei neruzhinji?
Bhuku iri rendakanyora ngechindau rinozi COVID-19 chiriro checoronavirus ndiyo title rebhuku riri renhetembo dzechindau. Bhuku iri riri kudakarirwa maningi ngeanhu vanorekete chindau kuti mani nechipinge namwe nenda kareta na hama dzangu dziri muMozambique akati eh wauya nemuemo wakadwa unodagadza maningi nango kudara andipe madlabu zane kuti ndiendere mberi ndichidini ndeinyore zviro zvechindau izvozvo nenguva iri padhuze pano tichade kuti bhuku riende paonline kuti munhu weshe kunyazvi imwimwe muri kunana America neBritain nekunana Canada muritenge bhuku iri muridakarare riri paonline.
Iri ndo bhuku renyu rekutanga here ramakanyora irori recovid-19 iri mukoma Ishmael?
Mwashuma mukoma Jonga. Ndine mabhuku akati kuti endakanyora ari pano ndikati rekutanga rechindau inozvi nhekwe dziri kanyi mubatanidzwa wenhetemo dzakahluzwa ngechindau dzinobata-bata zvese zvitinokumana nazvo munyika zvingava zverudo kutongwa kwenyika culture nezvese zvetinokumana nazvo tapedzapo ndoende kuno rinozvitsura ngoko. Tsura ngoko ibhuku retsumo nemadimikira dzakahluzwa ngechindau iri bhuku ndingati pari zvino riri kuongororwa ngeministry of education kuti ripinde muzvikora kuti rosenzeswa kuti one of the set books inonge ichishandiswa muzvikora kuchimanemanimene kuchipinge nevamwe vavese vanonge vachiite zvechindau. Tobvapo ndoende rakazvirekete chindau rekete chindau ndakamboite column mukwaedza makore matatu adarika apo ndanga ndine column ndaiiterere tsika nemagariro echindau saka ndaane nguva ndeinyore kukwaedza ndakazobatanidze nyaya dzangu dzeshe idzi kuti dziite bhuku ndikabva ndariti rekete chindau iyo column yacho yaizwawo rekete chindau yaibude mukwaedza newspaper remuno muzimbabwe tinoriziya teshe.
Vateereri vangada kuziva pamusoro paivo mukoma Ishmael Penyai vandiri kutaura nava mungajekesa?
Mazina angu ekubarwa ichindira ndinoti mukoma Ishmael Chemusina Kureya Inyore Penyai ndiwo mazina endinodakarira kazhinji ari pakati wendaita echindau. Mukoma Ishmael Chemusina Kureya Inyore Penyai ane makore 55 ekuberekwa makumi mashanu nemashanu.
Tatenda zvikuru mukoma Ishmael nekuwana nguva yekutaura nesu. Manga makateerera kumunyori mukoma Ishmael Penyai vanonyora nerurimi rwendau muchirongwa chedu Upenyu Hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vafane chirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102 asi huwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende yezanupf yopomera MDC Alliance mhosva yemanyepo akanangana nekusvibisa zita renyika. Asi MDC Alliance inoti ZANU-PF inozviziva kuti ndiyo iri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Studio 7 yaita hurukuro nemumwe murume akapfurwa kashanu nechizvarwa chekuChina mushure mekunge vanetsana pamusoro pemihoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Rachel Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.